Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa tereri, tunosangana zvakare manira anasi, uri musi wechina, gumi guru 26, 2017.
Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vakawanda vochema chema neurongwa hwehurumende hwekutengera madzishe zvikakarara zvemotokari panguva iyo nyika isina mari uye sarudzo dzichitarisirwawo kuitwa gore rinouya.
Masangano Election Resource Center neZim Rights oronga chirongwa chekuti gurukota remasvingo vaPaul Chimedza vaidzane pfungwa dzavo munyaya dzezvematongerwo enyika nevamwe vagari vemudunhu remasvingo.
Munyaya yedu huru yanhasi Studio 7 iri kutarisa zvakadzama nyaya yemhirizhonga iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuvara kuchitungwidza mukupera kwesvondo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemudunhu remurehwa South kumashanaland East vanoti vari kushushikana zvikuru kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kutanga mudunhu ravo nemusi wesvondo 29 gumi guru panguva iyo vashandi vekumahofisi ekwaregistrar general vari kufamba vachitoresa vanhu zvitupa vasati vasvika munzvimbo dzavo. Sachigaro webato reMDCT mudunhu iri vaRodrick Mapfeka vanoti vakazviziviswa nezuro nevashandi veZimbabwe Electoral Commission kuti chirongwa chekunyoresa chave kupinda mumawodi anoti 17, 18 ne19 kubva nemusi wesvondo asi vazhinji vemunzvimbo iyi vachakundikana nekuda kwekushayiwa zvitupa. Vamapfeka vanoti chimwe chisina kunyatsotsanangurwa neveZEC ndechezvinhu zvinonzi zvinodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kuno kumurehwa South tiri kuchema zvikuru hatisi kuziva kuti ZEC iri kuzvifambisa sei. Paita dambudziko rekuti tine ward 17, ward 18, ward 19. Vanhu vachazotora zvitupa mamwe mashure ZEC iri kutanga kunyoresa musi wa29 kusvika musi wa13 November. Vanotorasa zvitupa vanenge vasati vasvika then vari kutozosvika kuno kutopera kwaNovemba.
Saka dambudziko riri papi apa?
Dambudziko nderekuti vazhinji vanhu vari kutaura kuti havasati vane zvitupa vanoda kutotora zvitupa. Saka hatichazivi manje kuti woita sei. Then dambudziko nderekuti pavachazotora zvitupa vanhu vachazofamba kutenda kwamuriwa kuzononyoresa pane pakutodiwa almost $10 kuti munhu akwire bhazi. Saka hameno kuti munhu anozozvikwanisa here kuzvimanija nemaomero akaita upenyu.
Ivo vanotorisa zvitupa vari kuuya rini kumatunhu iyaya amataura?
Kunana mukarakati ward 17, ward 18, ward 19 vamwe vari kutanga kusvika musi wa18 November vemabhivhara vanenge vapedza musi wa13 November.
Mati mamboiwana here mukana wokusvitsawo zvichemo zvenyu zvikuZEC munzwe kuti pangatseketudzwa sei?
Takataura navo izvezvi veZEC nezuro vachitenderera asi vakangoti tichakwidza chichemo chenyu kune vakuru asi tiri kungoona zviri kuenderera mberi vakutomobhiraiza vanhu kuti vatange kunyoresa kusvikira mangwana musi wesanda.
Ko nyaya iyo yanga ichimbochema nevamwe mune dzimwe nzvimbo yematsamba ekurakidza kuti munhu mugari wenzvimbo iyoyo iri kubatwawo sei menyu?
Ya, iyoyo ndiyo rimwe dambudziko futi riripo. Masabhuku ndiwo ari kunyanya kukurudzirwa kuti vange vachipa maproof of residence iwayo asi vamwe wacho namanje vari kushandisa mukana iwoyo kutsvaga mari. Mimwe misha yakatonzi ngaibhadhare ma50 cents saka zvakaomera wanhu nari kutoshaya mari yechigayo then onzi ngaabvise 50 cents plus pakabva pangotaurwa kunzi anenge asina kubhadhara 50 cents iyoyo haasi kuwana proof of residence iyoyo kubva kuna sabhuku. Pane matsamba especially maafidavits akazenge achisvirwa takataura neveZEC nezuro vari kutaura kuti macommissioner of oath haanogona kusawanika bamunzvimbo idzodzodzo.
Vanga varisa chigaro MDC timu dunu remurewa South wa Roderick Mapeka vachitaura wari parunare kwakare kwamurewa ne Studio 7.
Zvakadaro vamiriri vemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira ZANU-PF vabvumirana nhasi kuti vataure neizwi rimwe chete apo vachasangana neZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC kuitira kuti ibvumidze vanhu kunyorisa kuvhota kunyangwe vasina magwara anoratidza pavanogara. Vamiriri ava vativo izvi zvinofanira kuitwa panotanga chikamu chechipiri chekunyoresa nemusi wesvondo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pachirongwa chekuedzana pfungwa panyaya dzekunyoreswa kuvhota, vamiriri vemapato makuru ari munyika vawirana kuti vasangane neZEC mangwana kuHarare, vachiudzana kuti itambire vanhu vose vanouya nezvitupa kuti vanyorese munzvimbo dzavanoda kunyoresa vasingabvunzwe magaro epavanogara. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanovimba kuti ZEC ichatambira zvinenge zvataurwa nemapato sezvo ari iwo ane vanhu vari kunyoresa kuvhota.
Mapolitical parties ese ari matatu makuru ari muparliament anoti ZANU-PF, MDCT pamwe chete neMDC inotungamirwa naprofesa Ncube tiri kubvumirana kuti proof of residence haina musoro, nokuti proof of residence iri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kuregista kuvhota. Saka tiri kuti isusu sokuti nokuti vanhu vachavhota papolling station imwe chete, kana munhu akasarudza polling station yake yekwakati ndokwacha anovhotera ikoko, saka proof of residence haina kana basa. Saka tirikusangana mangwana tichizeya nyaya iyoyo, nokuti chinangwa ndechokuti vana veZimbabwe vese varegiste kuvhota.
Gurukuta rinoona nezvedunhu remasvingo vapochimedza vati vanotenderana nenyaya yekubviswa kwemagwara anodiwa sezvo zvirizvo zviri kutadzisa vanhu vakawanda kunyoresa.
Zvoda kuti isu zvive nyore kuno munhu wese wese anoda kuvhota nokuregista kuti avhote ndokuregista pasina zviga zvakawanda. Saka kana zviri kureva kuti proof of residence yoitwa paside kuti zvive nyore, hatingapokani nazvo.
Vechidiki vakawanda vangari pamusangano uyu vashoropodza ZEC vachiti vari kutadziswa kunyoresa nepamusana pemagwaro anoratidza paunogara. Mutauriri weNational People's Party vaJefferson Chitando vatiwo kuti vanhu vazhinji vanyorese pachikamu chepiri, ZEC inofanira kubvisa nyaya yematsamba aya.
Takabva mukati mokuphase 1 yakanga iri mukati memarural areas. Zvineiko zvinotaura kupinda iri muurban area munova imo makagara vana vazhinji vachona vasingakwanisi kuwana proof of residence. Saka zvatokumbira zvokuti dai zvasitobvira ingadai ratobvisa zvayo, nokuti umu ndiwo matotarisa kuti vechidiki ndo vakawanda kudarika vari kumamisha vane misha yavo yavanokwanisa kuenda kumasabhuku. Ukuku hakuna sabhuku mutaundi. Uku vari funga kuti vanopiwa tsamba nalandlord. Landlord wavanogara uye haana. Ko vari pamacollege Great Zimbabwe University vanopuwa proof of residence nani? Vice Chancellor. Saka idambudziko guru.
Munyori wezvesarudzo muPeople's Democratic Party vaHarrison Mudzuri vatendera nevamwe vavo vachiti dai zvatoitwa mangwana chaiwo.
Isu takagara chiti tinoda conditions for free and fair election. One of the conditions inenge ichiti ngatilesene zvinhu zvinorwadza vanhu zveproof of residence. Ito if it was possible zvaibva zvatongobviswa zvazvo. Yeproof of residence isava etoll order inotambudza vanhu.
Musangano wanhasi wanga wakarongwa neZimrise pamwe neelection resource center uine chinangwa chekuzeya zviri kunetsa veruzhinji munyaya dzekunyoresa kuvhota. Chikamu chechipiri mumasvingo sezviri kuitika mune mamwe matunhu chinotanga musi wa29 Gumiguru chichipera musi wa9 Mbudzi. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri wemadzishe munyika Ishe Fortune Charumbira vanoti vari kufara zvikuru nedano rehurumende rekutengera madzishe zvikakarara zvemotokari mazana maviri nemakumi maviri nenanhatu. Ishe Charumbira vanoti hurumende yaita izvi senzira yekuremekedza zviri mubumbiro remutemo yenyika. Vatiwo vanhu havangafari kuona madzishe avo achifamba netsoka, nekudaro hurumende iri kuedza kuremekedza madzishe sezvinofanira kuitwa. Ishe Charumbira vatiwo madzishe haasi kupiwa mota idzi pachena sezvo vachizodzibhadhara. Tanonoka Wande weStudio 7 aita hurukuro naIshe Charumbira kuti tinzwe pamire madzishe.
Mambo ndiyo the local state. Panzvimbo ipapo ndiyakatungamira state yake kureva kuti muarea maari ndiye unoona maministries ose. Ndiye unoona water, environment, mining, land, agriculture, health, education, ndiye muridzi wazvo. zviri very befitting kuti vana vangazi vanofamba vachikurumidza kuzvika vachimwamba vachitambura zvinhu zvazvava long overdue.
Takatarisa kumira kwakaita zvinhu, hamufunge here kuti mari iyi yaigona kushandiswa pane zvinhu zvinobatsira vanhu vese vakawanda munyika?
Unoona muZimbabwe vanhu vari kufamba neshoka here vose? Mota dziri mugovernment ingani, dziri ingani government yose nemaparastatals. Dzingai dzatengerwa madzimambo vakuru venyika ndo dzonzi mari iyoyonga inoshanda ikoko. It's just a little bit drop in the ocean. Zvikanaota izvozvo taurira hurumende yepaio zvose ndozvine impact. Wozi mari yemadzimambo chamuka vanyima haina kana impact pazvinhu zvamota izvozvo.
Tinonzwa hurumende ichichema chema ichiti haina mari, asi kana takuenda kusarudzo inowana mari yekutengera madzishe motikari.
Hazvisi zvokuti vanhu vavakuenda kusarudzo. This scheme nde 2004. Handizvangoandiraina ipapo. 2009, this vehicle supposed to have been replaced.
Imi munonzi mubhadhare mari pamotikari idzi ndidzo kungopiwa here?
It's a loan scheme.
Vanga vari Ishe Fortune Charumbira, vanove mukuru wemadzishe munyika, vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande Studio 7. Tanonoka abatawo vanongorora zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi, vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti iri kuda kuti iwane rutsigiro rwemadzishe musarudzo dzegore rinouya.
Nyaya yemadzishe kupiwa kwawo mota inyaya yagara iripo. Yakatotanga makore akati wandei apfuura. Kuda zvetinangoda kuti titaura apa ndezvekuti nguva yacho yavapuwa mota, nokuti mukazvitarisisa muchaona kuti machifi anga oda dzimwe mota nyuwani, asi vanga vari kuzvishayiwa. Apa zvahurumende ndopayazoti yadziwana, and kuwana kwayaita nguva yacho zvoratidza kuti hurumende inenge iri nezvairi kunyengerera kumadzishe takatarisana nesaru.
Mari iyi iri kubva kupi?
Imari yehurumende, ende mari yehurumende inobva kuvabhadhari vemitero vanosanganisira vashandi, vanosanganisira vari vemabhizimisi nevamwe vose vanobhadhara mitero vanotenga muzvitoro.
Sokuona kwenyu munofunga kuti zvaitirwei nguva ino iyi?
Nguva yati yazazoitirwa pabude mota dzacho panoenderana neurongwa hwebato reZANU-PF kuti rishande nemadzishe zviri maringe nokuti iro bato reZANU-PF rizobetserwa nemadzishe aya pakutsvaga tsigiro takananganwa netsarudzo dza2018. Nyaya iripo ndeyematongego, nguva yachona yadondekana nezvemutongego yenyika. Zvine chokuti ZANU-PF iri kuda kuti madzishe aitipere mukutsvaga tsigiro dzevanhu patsarudzo.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare vari muHarare naTanonoka Wande weStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yevanhu, tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weCatalonia vaCarles Puigdemont vanoti paramende ione zvekuita kuti nyaya yekuzvitonga kwedunhu iri kubva kuSpain ienderere mberi, vachiti havachaiti sarudzo dzechimbi chimbi. Vachipa chiziviso nhasi, vaPuigdemont vati hapana vimbiso yakakwana kubva kuMadrid yekuti sarudzo dzechimbi chimbi dzinogona kumisa kumanikidzirwa kweutongo muCatalonia.
Kudzokororwa kwesarudzo muKenya kwaenderera mberi nhasi, kunyange hazvo paita kuratidzira kwevanopikisa pamwe nemhirizhonga munzvimbo dzakati kuti dzekuvhotera. Vanhu vangangoita vaviri vanonzi vapfurwa vakafa pakati pekurwisana kwemapurisa nevanhu vanga vachiratidzira ava. Mapato anopikisa nemamwe masangano akazvimirira oga anoti mirizhonga munyaya dzezvematongerwo enyika iri kuwedzera zvakanyanya. Vanopikisa vanoti vari kurohwa kana kutyisidzirwa nevanofungidzira kuti inhengo dzezanu PF, asi mapurisa achiramba kusunga vanenge vapara mhosva ava. Kuchitungwiza svondo rapera, nhengo dzeMDCT dzaifamba dzichikurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota dzakarohwa zvakaipisisa, asi dzikaguma idzo dzasungwa. Masabhuku kune dzimwe nzvimbo anonzi ari kutyisidzirawo vanhu achitora nhamba dzemapepa avanenge vapiwa apo vanenge vanyoresa kuvhota, vachiti vachazozivikanwa kuti vavhotera papi. Vatori venhau nenhengo dzemasangano akazvimirira vanonziwo vari kurohwa nekushungurudzwawo. Sachigaro weZek amairita makarau vanoti vakapiwa mazita evamwe vanhu vanonzi vari kutyisidzira vanhu uye vakaendesa mazita aya kumapazi akasiyana-siyana ehurumende kuti nyaya dzacho dziferefetwe. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata vaJason Juau vanotungamira ZANU-PF Team Live uye munyori musangano reMDC Youth Assembly mudunhu reHarare vaDanford Ngadziore. Totanga nekunzwa kubva kuna vaNgadziore nezvemhirizhonga yave kuitika.
Ishiripo ndeyekuti ZANU-PF ine history, ine track record yemhirizhonga. Mhirizhonga yayo inotanga kubva paangofungwa maMDC, havadi kuzwa zvinonzi opposition. So yangoyeti culture yesystem yeZANU-PF kuti pangonzi election unafunda hondo. As you know, maZimbabweans vatambura nguva refu, mayuti haana mabasa. So ZANU-PF want to employ mayuti vasina mabasa vaya kuti vaite violence. So as we speak, they tried to get a violence muHarare, mana Harare South. Manje manje kuepuete wangu wachita virus wachitsidzira vanhu nyaya masleep anenge ari zvitokuvhota nechipe serial number. All those issues is an team decision at the 2018 election.
Mukoma Jason Pindai utinzwe munoona sezvi kutaurwa navaNgadziore.
Ndingangopikisa ndichiti mirizhonga iri kuitika amongst vechipiki muno muZimbabwe. It's not a secret, tese tinoziya kuti mirizhonga yese iyi inoitwa nevanhu veMDCT. MDCT is on track record yekuti pese panoitwa nyaya dzesarudzo, pese panoitwa nyaya dzemaelections, vanenge vachida kuti vakonzeresa mhirizhonga vachienda vachiitisa violence pastreets yetu. Isu sevana veZANU-PF, sevana vaMugabe, takaudzwa nehierarchy yedu yemusangano kuti peace begins with me, peace begins with you, peace begins with all of us. VaMugabe has made it clear kuti tisaite zveviolence, tisarovane nevanhu. Mukuru wavo chaiye chaiye anozviti Comrade Bondo. Mukuru wemayouth anozviti Comrade Bondo. Ubondo hwato huri pai?
VaNgadziore, zvinokwanisika here kuti vechidiki mutaurirane kuti paitwe sarudzo dzinenge dzisina mhirizhonga?
Ya, chokutanga mukoma Blessing ndechekuti mungatarira matauriro aita vazvavavo. Hanzi takaudzwa neutungamiri wedu weZANU-PF tisaita mhirizhonga. Chazvinoreva ndezvekuti izvo pavaimboita mhirizhonga vaitumwa neZANU-PF. So zvinoreva kuti pane vari kuita mhirizhonga izvezvi havasati vanzwa meseji iya kuti mira mhirizhonga kana meseji iri sinziye. But chechipiri vazvavo nyarirai ndambotaura. Chechipiri vamenshena kuti hanzi izvo. Youth chair of Bondo is violent. But don't tell me what it is. Bondo is a person that is very peaceful. So as we move towards 2018, we're going to bless him. Yeah, we're very important to what it is. ZANU-PF is the MDC in a clear police. I go 2018 elections. So they want to make sure that my policy will be required. Because ZANU-PF has nothing to offer to the community. They promised my basa for a long time. So my basa, here are you. Basa 8 months. Up to now, not even a single job.
Mukoma Justin Pindaitins.
Mukoma vakatorasika zvavo. Kana tichitaura kuti zoni vakuru vedu vari kuramba vachiencourage, handita kutaura kuti zoni takagara tiri violent. Kutaura kwavaitaura nekuziva kuti veMDC vari kuprovoka vana vedu. Kana tichitaurawo nyaya yekuchitungiza iyi, semazira ndikuiita nyaya iyoyo, vanhu veMDC vakaprovoka vana veZANU-PF vachiendawo kwavari and then vakakundikanawo munhu wani wavo angatinzi akarohwa uyu anga akatoendawo nevamwe vamwe vake ndo akatiza akarohwawo nemumwe munhu wani akaitawo in self defense.
VaNgadziore, tichitarisa idzo sarudzo dzacho, imi seMDC zvii chaizvo zvamunoda kuzoitira vechidiki kuri kuti mabudiri?
Ndapindura mubvunzo nemukoma Blessing. MDC is in a clear policy. One issue is a job creation. So that plan is already there. There is a system yekuti after 5 years
there's a minimum number of people who are required to be recruited. But challenge on very people, you cannot expect with the Romanians and people to get employment. Here are chances of getting employment in the last 30 years.
Ten says, you should not be doing coma, Jason.
So, same Sangano, Urukutonga, Sangano, where Zano PF, to no cautious employment creation. And employment creation can much in this is a general way. Chinonzi basa, kana chinonzi job. Aisi description yekuti I white collar job. Tine atinoti ma informal employment. And mu informal employment imomo, do munokuda wa ma entrepreneurship.
Avo vangavari va Jason Zhuo vanoona nezvekufambiswa kwemashoko padande mutande muzano PF Team Life manzwa zvakare kubva kumunyori musangano MDC Youth Assembly mudunhu reHarare va Denford Ngadzihore vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Sangano reFamily AIDS Caring Trust kana kuti FACT nhasi rapemberera kusvitsa kwaro makore makumi matatu raumbwa richipa vagari vekwamutare mukana wekuvhenekwa pachena zvirwere zvakasiyana siyana. Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Vanhu vakawanda vemamutare vafara zvikuru mushure mekubatsirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano paurongwa hwekucherechedza mabasa anoitwa neFACT. Mumwe wevabatsirwa ndiamai Bekiwe Mazuru avo vane gomarara. Amai Mazuru vati vafara nekubatsirwa kwavaitwa sezvo vasina mari yekuti vavhenekwe chirwere.
Tiri kuzwa kufara chaizvo ngokuti hatisingambofungirawo kuti kunga chirongwa chakadai zvemahara, ngokuti mazuva ano mari yacho iri kunetsa kuti tione kuti tiende kuzvipatara tichotestwa hatiwani kuti tione mari idzi. Saka tiri kufara chaizvo.
Mumwe mugari wemuguta vaalek Matega vafara zvikuru sezvo ivo nemhuri yavo vabatsirwa pasina muripo.
Bhineza munyasha ngendaa yekuti zviro zvakafanana neizvikaizvi tatisinawo bamukana wekuti tinge tichiongororwawo mahara, uyezve kana zvichinge zvazoitika takuziva petinonga takamira kuti tiri papi pacho, ngokuti ukazoonera kurodhu pamwe pacho unoshaya mukana wekuti ungo nenguva yekuti ungochibatsirika. Asi zvikaitika maitikire zvaita izvi tichichionanawo nehama neshamwari tosimbisana kuti ndo chaizvo chaizvo.
Vapita Murinye vativo vanga vava nenguva vachiverengera kuongororwa.
Chakanaka nokuti zvisu tautozivawo petakamira kuti takamira papi, tiri kurwara here kana kuti hatisi kurwara. Vanhu vanobatsirika, vanhu vari kutorwa maxray yekuti vaone kuti mwiri dzavo dzakamira sei sei.
Vajairosi Dhakwa vaongororwa ropa ravo vakati vanofara zvikuru nebatsiro yavapiwa pachena.
Chandinakidza kuteswa kuri kuitwa vanhu pachena pasina mari. Zvirwere zviri pano zvekuteswa zvakaita sekenza, HIV zvese zviri kuteswa pachena pasina mari. Chirongwa ichi chakanaka ende chandinakidza zvikuru nemhaka yekuti hapana mari zvinhu zvaiswa pachena, nekuti zvinobatsira vamwe zhinji kuti tizive patimire kunyanya HIV nekenza.
Vasimba Makina avo vanoshanda nesangano reFACT vanoti chiitiko chanhasi chimwe chezvirongwa zvavari kuita mumatunhu akawanda munyika.
Zviripo zvakati wandei kubva chekutanga tichikurudza seZimbabwe inei chirwere cheHIV chatinetsa. Hakuna munhu asina hama yakambofa kana kubakwa ndicho. Tafunga kuti isusu seNational AIDS Council ngatibatsire vanhu tabva ipapo toenda futi kukenza.
Sangano reFACT rakatanga kwamutari ndokuzopinda mumatunhu anoti Masvingo Midlands, Mashonaland East neMashonaland Syndrome. Chirongwa chanhasi icho chapindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri change chitsigirwa nemasangano anoti National AIDS Council, UK AID, USA AID, Iko Shua Nyaradzo Funeral Service nemamwe, uye vaimbi Killer T, Say Colors na Windy President. Ndakamirira Studio 7 Mamtari ndini Lloyd Moyo.
Musangano reUNESCO mukupera kwegore rino. Mutauriri webazi rekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika, Amai Heather Nowert, vanoti kubuda kwavo muUNESCO kwakakonzerwa nezvinhu zvakati wandei uye kwakatambirwa mushure mukuziya danho iri zvakadzama. America ine chikwereti cheUNESCO chinosvika mamiriyoni mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora, nokuti pasi pomutemo wayo wakaitwa muma 1990, America inosungirwa kusapa mari kubazi ripi zaro re United Nations rinotambira Palestine senengo izere. Izvi zvinokanganisa hurukuro pakati pePalestine neIsrael zvinogona kuunza runyararo kuvagari venzvimbo mbiri idzi. Muna 2011, UNESCO yakatambira Palestine senengo izere izvo zvakapa America kusapa UNESCO mari sezvakatarwa nemitemo yeAmerica. Chimwe chakapa kuti America ibude ndechokuti UNESCO yange yonyanya kuita zvematongerwo enyika kusanganisira kushora Israel mumisangano yayo sezvayakaita muna chikunguru apo yakati guta reHebron nenzvimbo yeTomb of the Patriarchs mapandi ePalestine izvo zvinoparadzanisa Israel nemaJudha nemadziteteguru avo. Amai Norwet vanoti UNESCO inofanira kuvandudza zvakawanda sezvakataurwa navaDonald Trump. Asi vakati America inoda kushanda neUNESCO uye ichakumbira kuti ingotarisa hayo zvinoitika muUNESCO kunyangwe isiri nhengo kuitira kuti paimire pagare pachizikanwa uye kuti ibatsirewo nenyanzvi dzezvinenge zvichiitwa muUNESCO. Kubuda muUNESCO uku hakushanduri rutsigiro rweAmerica mudzidzo neumhizha pasi rose. Mashoko aya anoratidza pamire America maererano neukama hwayo neUNESCO. Maarerengerwa neni Tanonoka Wande.
Munhau dzemitambo, vanotevera mutambo wecricket vari kutemeswa musoro nematambiro echikwata chavo icho chiri kukundwa nguva dzose pangave pamusha kana kunze kwenyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Icho chatarisana zvekare nenjodzi yekutadza kuenda kumakundano e2019 World Cup. Musi wechipiri, maChevrons akakundwa nevachanyi veWest Indies nemaranzi zana negumi nemanomwe mumutambo wavo wekutanga wematest. Izvo zvasiya vateveri vechikwata ichi vachidaidzira kuti vatambi varipo pari zvino vakoniwa vochipawo vamwe vatsva mukana. Kunyange hazvo Hamilton Masakadza, Graham Creamer, Brandon Taylor naSean Williams vakakwira muhurongwa hwevatambi hwakabuditswa neve International Cricket Council nechitatu veruzhinji kusanganisa vaKingston Marange havasi kufara nematambiro ari kuita maChevrons sechikwata kunyanya pamutambo neWest Indies.
Matambiro avakaita Mars House ndo aita kuti vanhu vasavafarire vanhu kunyanya vari kugunununa, performance yavo was not good.
Chikwata ichi chatadza kukunda kana mumutambo mumwe chete wematest kwemakore maviri apfuura. Mutsigiri wemanikaland Mountaineers vashingira imiti vanoti zvave kuvaremera kuenda kunhandare kunoona chikwata ichi chichitamba.
Tuzuze masupporters ecricket. Cricket tiveda zvikuru asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni.
Vatsigiri vemutambo uyu vari kushaiswa mukana wekuona zvikwata zvepamusoro zvekune dzimwe nyika izvo zvisisade kushanya muZimbabwe nekuti hapasisina chavanowana kana kudzidza mukutamba nechikwata cheZimbabwe. Muongorori wezvemitambo vaparai kambamura vanoti Zimbabwe yasandura vatungamiri veZimbabwe cricket kukauya varairidzi vakawanda vachisiswa basa asi zvinhu hazvisi kusanduka zvichireva izvo kuti dambudziko riri pavatambi avo vari kuremerwa nemutambo.
Zviri kutodiwa kutobvisa kubvira kumacoaches vatambi vacho. Ezvinezvi takutodawo vapfanha vechidiki. Ndinoona ndokutoti tienderere mberi nekuti vanhu vari pavaka haiwa vaneta vakwegura. Takuda vapfanha vechidiki.
Vamiti vanoti zviri nani kupadza chikwata chiripo kovakwa chimwe.
Pane basa rekuti vaite chero chero. It's either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu asi kana ibviswa vamwe kuwedzerwa vanoti gonei.
Mutambo wechipiri wemaChevrons neWest Indies uri kutanga musi wesvondo apo captain wechikwata ichi Graham Creamer avimbisa shanduko mumatambiro avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri paLife Talk tichataura nezvegomarara revanhukadzi. Ini ndini Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemiri. Tokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo.